Kunyangwe Zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga, vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika, zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano. Makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari. Vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain Island, America neAustralia, uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano reNurses Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare Tendai Chiramba, avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So ende achida kungotaurawo hangu zvinondibata bata about verification process yemanesis kuti tikwanise kuendawo kuUK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichikuinterviewa because nyange tikakuideploya. You can't go anywhere nekuti wakabatwa neverification. Saka handizivewo kuti hurumende yacho inoda kuti titestei because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani and then ivo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification, asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvovhunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii hatukuita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Izvinezvi process yacho yachinja. Izvinezvi zvangova kuti kana usina mboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years ari nesi chana private onza ukwanise iwewo kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza akatonautika hapana chirimo. Munhu stresi dzacho hadziti pamwe uri single mother, zvinhu zvakakuomera, munonzwa nekungotsvagwa nemaagents. Itai chirungu, huyai kliyai, huyai mari iriko yakawanda. Ndiani asingadi life yakanaka? Hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda, vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vase kukriwa kuti vaende.
Nhengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho kuparamende kukomiti kwedizenda kwenenda kweziyo bozengetu wakara kamo zinoiswa kuparamende kukomiti kwedi zorisiwa na kukomiti kwadi clerk na chairperson na asati za pinaji mkomi medisus tenge isina information ase zindane utuhumu mbota ura na chairman kamo chair nenga kariwa na information usati ya skapa today's committee members.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara $300 emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropa Fadzo Mapimidze.